manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu ndira 8 2021. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19. Hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu vanhu vafa nechirwere ichi pamazana mana nemakumi mana nevatanhatu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzokurudzira kuti hurumende itore matanho akasimba ekuti vanhu vose vaongororwe chirwere cheCovid-19. Vanhu vana vanofa kuchiredzi mushure mekuyeredzwa nemvura apo vaiedza kuyambuka Rwizi kuchiredzi kwakare. Vanhu vemuZimbabwe vopa maonero avo pamhirizhonga yakaitika nemusi wechitatu paCapitol Hill muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira hurumende kuti iwedzere uwandu hwevanhu vari kuvhenekwa kuona kana vaine chirwere cheCovid-19 pazuva roga roga uye kuti urongwa uhu huitwe pachena. Nyanzvi idzi dzinoti vanhu vakawanda havakwanisi kuwana mari yekunze iyo inodiwa kuti munhu avhenekwe chirwere ichi. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu mazana masere nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 871 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 uye vamwe gumi nevashanu kana kuti 15 vakashaya nezuro wakare. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika uye mazana matatu nemumwe chete vari vagari vemuHarare. Uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika kubva patanga chirwere ichi muna kurume wegore rapera kusvika pari zvino wave pazviuru gumi nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 18,675. Uwandu hwevanhu vafa wasvikawo pamazana mana nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 446 kuchitiwo vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vasvika pazviuru gumi nezviviri nemakumi masere nevatatu kana kuti 12,083. Nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika havaoni vanhu vakawanda vachitungamidza mberi kuvhenekwa utachiwana hwecoronavirus ivo vasina chokuisa patafura kuti mhuri dzavo dzidye. Nokudaro Dr. Munatsi vanoti zvakakosha kuti hurumende ivheneke vanhu vese pachena nekukasika kuitira kuti isazoremerwa nekutevera vanenge vasangana nechirwere ichi kana kuti contact tracing. Jonga kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Dr. Munatsi kuti vari kuona here vanhu vachiwaniswa dzidziso yakakwana pamusoro pechirwere ichi.
Ndingangoti chenjedzo hurumende nemamwe masangano anoita nezveutano ndingangoti chenjedzo dzanga dziri kuitwa zvinogona kuramba zvoda kuti zviwedzerwe hadzo mamesaji pangava pazvivhitivhiti pamaredhiyo nemanewspaper. Asi ndinovimba kuti vanhu vazhinji pari zvino munhu wese anoziva kuti kune coronavirus. Asi dambudziko ratinogona nge tiri kuita nderekuti panga pane mamwe makuhwa anga ari kutaurwa akasiyana-siyana kunyanyanya mumadzisvondo. Ndomatiri kuona kuti vamwe vafundisi vari kutaura vachiti vanhu ngavasateedzere chirwere ichi chirwere chavarungu, mavhaksini haafaniri kunge achipuhwa vanhu vane poison. Saka mashoko akadaro ndo mashoko asiri kufamba zvakanaka anoita kuti vamwe vanhu nekuti mukatarisa kuti vafundisi vane vanhu vakawanda vanovatevera, vanhu vakawanda vanoteerera zvavanotaura. Saka zvakakosha kuti vanhu vane zvigaro kana vane zvinzvimbo mungava muhurumende, mungava mudzisvondo, mungava mumamwe maorganization makuru kuti zvavanotaura vakurudzire vanhu kuti vadzivirire chirwere checoronavhairasi nekuti izvozvo takuona kuti kana pane vaifunga kuti chichirwere chevarungu chete hazisiri izvo nekuti izvozvo hama dzedu dzakawanda dziri kushayika kuzimbabwe izvozvo tiri kunzwa kunzi zvipatara zvizhinji mabhedzi emaicu akazara nekuda kwekuti vanhu vari kurwara necoronavhairasi
tiri kuona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere checovid-19 tingati heri kukwira kwehuwandu uhu kungave nechekuita neutachiwana hutsva hunonzi hwakatanga imo musouth africa umu
ndingangoti pari zvino hatisati tanyatsova neumbowo kana kuudzwa nehurumende yezimbabwe kuti vakaratidzwawo here kuti utachiwana hutsva uhu vakawanikwa kusouth africa kuti vawane mumakombiyuta mavo vagokwanisa kutarisa kuti ndihwo here huri kukonzeresa kuti manhamba anyanye kukwira kuzimbabwe havasati vatitaurira kuti izvozvo vakazviita here kana kuti vari munzira yekuzviita here saka pari zvino tingangofungidzira nekuda kwekuti zvatinoziva ndezvekuti utachiwana hutsva hwecoronavhairasi hunotekeshera zviri nyore kudarika hwanga huripo zvekuti kana panga pachibatwa vanhu vatatu utachiwana hutsva hunogona kuitata vanhu vashanu kana kudarika saka nekuda kweizvozvo tingangotoshandisa izvozvo kufungidzira kuti nenyaya yekuti manhamba aakunyanya kukwira kuzimbabwe zvinodaro zviri kuti utachiwana hutsva uhu hwavekowo kuzimbabwe zvichikonzera kuti manhamba azenge aakukwira zvatakuona
vamwe vari kuti hurumende haisi kutoburisa huwandu hungadai huri hwevanhu vari kubatwa nedambudziko kana nechirwere pane inonguva munoti
ndingangoti kupindura mubvunzo iwoyo pavanhu vanenge vabatwa necoronavhairasi manhamba atinokwanisa kuziva ndevanhu vanenge vatestwa chete saka zvakakosha kuti vanhu vatestwe vakawanda dambudziko riripo izvezvi guru nderekuti vanhu vazhinji havana mari inodiwa yekuti vanhu vatestwe coronavhairasi ndine hama dzakawanda dzandanga ndichitaura nadzo vamwe vanga vari kurwara chaizvo asi mari inodiwa yekuti vanokwanisa kunotestwa vanoda mari yekuamerica vanhu vazhinji izvozvi vari kufunga kuti zvakakosha chikafu chekudya patafura pane kutora mari yemumba kunotestwa coronavhairasi saka iroro idambudziko guru saka hurumende yanga ichifanira kuti itore matanho yekuti vanhu vakawanda vateswe kunyanyanyanya kuti vanhu vateswe pasina muripo nekuda kwekuti iyi injodzi yawira munhu wese ndingangoti iemergency
avo vanga vari Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kubritain najonga kandemiri westudio 7 vanhu vakafa nezuro kuchiredzi North mudunhu remasvingo muzviitiko zvakasiyana-siyana mushunge mekunge vaeredzwa nemvura vachiedza kuyambuka rwizi mutirikwi rwizi urwu runonzi rwakangozara zvechimbi-chimbi vanhu ava vave pakati parwo vachida kuyambuka vanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu rechiredzi kana kuti district development coordinator valove more chisema vazivisa kuburikidza nemashoko avaburitsa kuti vakafa ava mudzimai ane makore gumi nemasere nemwana wake ane mwedzi gumi nemumwe chete musikana ane makore gumi nemana pamwe chete nemumwe ane makore manomwe vamwe vanhu vana vanoti amai nevasikana vavo vatatu vane makore gumi nematanhatu gumi nemaviri nemumwe ane makore matatu vanonzi vakapona munjodzi iyi mushure mokurasirwa pane kamwe katsuwa kari pakati perwizi urwu apo vakazoswera nekurara vari kusvika nhasi pavazokwanisa kubatsirwa nemauto emuchadenga achishandisa chikopokopo zvinonzi mvura yakanaya kwazvo mudunhu iri usiku hwese hwechitatu kusvika mangwanani ane zuro mumiriri wechiredzi North muparamende varoy biller vaudza studio 7 kuti kununurwa kwevanhu vanga vari pakachitsuwa kwabudirira asi havana kuzokwanisa kutsanangura kana mitumbi yevanhu vakaweredzwa nemvura yawanikwa sezvo masaisai enharembozha yavo anga achinetsa asi vachisema vakurudzira veruzhinji kuti vasaedza kuyambuka nzizi dzizere munguva ino yekunaya kwemvura mapapi ezvematongerwo enyika yemuzimbabwe ari kushora zvikuru mhirizhonga yakaitika pacapitol hill muwashington dc uye ari kukurudzira mutungamiriri weamerica vadonald trump kuti vatambidzane masimba murunyararo navajoe biden mutoro wedu wenhau thomas chiripasi anotipa nyaya inotevera
Mushande mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti mirizhonga yakakonzereswa navaTrump paCapitol Hill chinhu chinoshoresa zvikuru panguva iyo America ichigara yakatsoropodza Zimbabwe nemafambisiro ainoita sarudzo.
Dambudziko ratinoona muno muZimbabwe zvinosanganisira kumapuppet organizations anosupportwa neAmerica iyo yakaita sana MDC vanoti kana wadyiwa maelections musarudzo vanoramba. Sekuramba kwa kuchita Trump vokonzeresa mirizhonga semirizhonga yatakaona musi wa 1 August yakaitiwa panguva dzokuverengwa kwamavotes kushira tona takaiona zvichiitika paCapitol Hill same strategy yekuda kudisrupta kukaundwa kwemavotes nyaya idzodzo dzinoshoresa asi tinoti kuAmerica ndoasvika nguva yekuti ivo vazviongorore muziso mavo vazvione kuti nyaya dzokonzeresa mirizhonga kune dzimwe nyika dziri kunze kunyanyanya muAfrica nyaya dzekufanda violence nyaya dzekufanda regime change kunyika dzevamwe hadzikodzeri nekuti dzinozokudzokera iwe.
Tinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance muzvare Gladys Clutch wayo vasharawo mhirizhonga yekuAmerica iyi vachiti izvi zvapamukana vatungamiri pasi rose vanotungamirira nyika dzina utongi hwejekerere dzakaita seZimbabwe kuti vatsoropodze America vachikanganwa kugadzirisa zvinonetsa munyika idzi.
Mhirizhonga yakaitika kuCapitol Hill kuAmerica mushure mekunge mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakurudzira vatsigiri giri vavo kuti varatidzire inoshoreka zvakanyanya uye inopawa manyawi kune madictator ose pasi rose kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZimbabwe nokuti vanenge voshandisa chiitiko ichi kunyaradza America vachiti America haikodzeri kana kuti haina yatingati pachirungu moral standing kutaura pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu pasi rose uye kubirwa kwesarudzo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vatsinhirawo zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti America inofanira kubvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe zvitevera mhirizhonga yakaitika kuWashington. Vaparadza vati kufa kwakaita vanhu vana kunokodzera kuti vaTrump vanotongwa kuInternational Criminal Court.
Saka iye gore rakapera muna January akawedzera masanctions kuZimbabwe. Tinovimba kuti iye zvinga satabuda basa musi wa 20 January anofanira kuita inonzi executive order achibvisa masanctions akatikandira kuno kuisusu kuZimbabwe kuno zvinoita kuti iye zvinotitambure mishonga hatina mahospitari zvakawanda iye zvino kana mari yedu haisina uremu nekuda kwemasanctions iwaya. Saka tinovimba kuti iye zvino America ichapinda mugwara redzimwe nyika ende dai zvazvichitoita ngaaito Trump anofanira kuenda kuInternational Criminal Court kuHague chaiko kunotongwa ikoko.
Zvichakadai gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vati kunyange hazvo pakaita mhirizhonga paCapitol Hill mapurisa ekuAmerica haana kushandisa chisimba chakanyanya sezvinowanzoitwa muZimbabwe.
Zvatinoona kuZimbabwe zvekuti kazhinji pakaitwa kutaridzira kune runyararo tinoona kuti mapurisa anochimbidzika kushandisa chisimba chakapfuuridza kusanganisira kupfuura vanhu nembumburu dzinouraya zvinoita kuti vanhu varasikiwe neupenyu kunova kutyorwa kwekodzero kwakanyanya. Zvatakaona zvichiko kuAmerica zvakataridza kuzvidzora kwemapurisa nekuchengetedza mutemo kunyangwe zvazvo panga paine mhirizhonga yanga iripo yanga ichiitika. Tinoenda kuti Zimbabwe nevamwe vanogona kunongawo zviviri kana zvitatu zvekudzidza kuti zvakakosha kuti panotaridzirwa mapurisa achengetedze runyararo nemutemo nenzira inochengetedzawo upenyu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano replatform for youth development initiative in Zimbabwe vaClarice Maduku vatiwo hapana chakaipa pakuratidzira kwakaitwa kuAmerica nevatsigiri vavaTrump kunyange hazvo kuratidzira uku kwakazopedzisira kwave nemhirizhonga. Uku vati zvakaitika izvi hazvina chazvinonyanyochinja pachimiro cheAmerica kana zvienzaniswa nenyika dzemuAfrica. Trump vakazobvuma kuti vape matomo kuna vaBiden wevaBiden vakatarisirwa kugadzwa musiwandira 20 semutungamiriri weAmerica wechimakumi mana nematanhatu mushure mekunge dare reCongress rekuAmerica ratsinhira kuti vaTrump vakakundwa navaBiden musarudzo dzakaitwa muna mbudzi 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Regai timbonzwawo zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 pamusoro pemhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC.
Magadi hama pa Studio 7 ninofara notenda nemubvunzo wakadai muchitirangarirawo. Tinoratidza kuti mukomana uyu ari pachigaro uyu aruda kumanikidzira kugara pachigaro okonzera confusion munyika, okonzera mhirizhonga kuti aramba ari pabasa kana kuti pachigaro icho, zvinova zvisingatenderani nedemokrasi inodiwa paupenyu hwedu vanhu, especially nyika inoclaima kuti they are democratic. Democracy means kana ndisingakanganise zvido zvevanhu vazhinji, kutaura kwavanhu vazhinji. Saka vanhu vakataura kuti varikuda Joe Biden, apa ndirikushamiswa kuti uyu ari kuramba achingoramba kusvika pari nhasi kuti haana kudyiwa. But kwese kwakaitwa mavhotsi, marikaunzi ari kuda ande whatever, zviri kuprovha kuti akadyiwa. So hazvina kunaka izvozvo zvekuti murume mukuru akaita saiye watinotarisirawo kuti ndiwo anofanira kunge aine voice read demokrasi aite zvaari kuita izvi. Ndatenda. Tinoitwa Wellington Pitt kuno kuZimbabwe kwaara kuchitungwisa.
Hello, 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 Magadi Studio 7, tinonzi Nzou, kana Dread, ndirimuno muHarare. Right, noise yakaitika pa iyo apo muWashington. Inoratidza iyo kuti Donald Trump munhu wenharo, haasi kuda kurikidza masimba. Munhu kana wakadyiwa wakadyiwa, pfuma kana wakadyiwa wakadyiwa pfuma. Saka munhu uya ari kukara chigaro chete, haanei nekuti zvabuda zvakaita sei. Saka ipapo ndopane dambudziko. That's why mukuona time ino yecovid wari kuenda kunozara kumanhingiriki nzvimbo dzakadaro izvozvo, wachiparadza mumahwindo wachiita sei. Inyaya yemasimba chete, but hazvina zvazvinobatsira because akatoruza kudhara.
Ndinoitwa kudzana emashumba ndino muZimbabwe. Tiri kutinetsa kuti isusu maamericans maWestern powers vanoti kuZimbabwe hakuna rule of law, kuZimbabwe kune violence, kuZimbabwe kune rigging. Iwo ndiwo the first world, they are supposed to lead by example kuti hakufanira kurowana, vanhu vanofanira kubvuma kuti election yakaitwa, election yakapera. But kana vanhu vachiti iwo America vachitanga kurowana vachirowerana election, izvozvo tinozoona kunge vanhu vanoda kuchengetedza zvinhu zvavo zvekuamerica, but vachishoropodza nyika dzemuAfrica. Kuna musiyano pakati peamerica neAfrica.
Ayo mafungiro evatsigiri vechirongwa cheStudio 7 vachitaura maonero avo sevateereri vechirongwa cheVOA Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMalawi inoti iri kutora matanho ekuona kuti munhu wese atevedzera zvinodiwa nemitemo yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Malawi ine vanhu vanosvika 200 vari kubatwa nechirwere ichi pazuva rega rega. Mukuru weUnited Nations High Commission for Human Rights, Amai Michelle Bachelet, vashoropodza zvikuru mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC nemusi wechitatu, vakati panofanirwa kuferefetwa zvakadzama kuti chii chakapa kuti mhirizhonga iyi iitike. Hurumende iri kukurudzirwa kuti igadzirise dambudziko riri kuenderera mberi paBed Bridge sezvo kuwanda kwevanhu panzvimbo iyi kuchigona kuwedzera kupararira kweCovid-19. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Basolomon Donedzai, chizvarwa chemuZimbabwe chine kambani yekuvaka kuSouth Africa uye nemumwe wezviuru nezviuru zvevanhu zvave nemazuva anoda kusvika vhiki zviri paBed Bridge Border Post, zvichitadza kupinda muSouth Africa nekuda kwekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa. VaDonedzai vanoti vave nemazuva mana vakamirira kuti vabire mhiri kudzokera kuSouth Africa. VaDonedzai vanoti kunze kwedambudziko rekurasikirwa nemari nekuda kwekunonoka kubatsirwa, chinhu chikuru chiri kuvabaya mwoyo inyaya kuti hapana zvavanoona kana kunzwa zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe pakugadzirisa nyaya iyi.
Dai government yagadzirisa paborda kuti isu zvizvarwa zvekuZimbabwe pana tovo yekumusha tikwanise kuwana assistance yekuti tikrose zvakanaka, nekuti iko zvino takauya kuzodevelopa kumusha, everyone akauya nemari kuzoita something muZimbabwe, but hatisi kuwana assistance, tiri kubatiwa coward, zvodoti we are scared even to come back next year.
Muzvare Jeki Ngwenya ndechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda muSouth Africa. Muzvare Ngwenya vaive vauya kumusha. kushaya kuzoviga amai vavo vakashaya muna zvita vanoti vanoshishikana kuti hurumende hapana zvairi kuita pakugadzirisa dambudziko rakatarisana nevafambi paBait Bridge vachitiwo dai zveupfumi zvakamira zvakanaka munyika vanhu vangadai vasina hanya nekuenda kunotsvaga mafuro manyoro kuSouth Africa
makius asikufamba tine mapermit vari kuti tiri kubvumirwa kuenda nemapermit tinawo asati kugona kudarika panapa nenyaya yekuti hazvisi kufamba dambudziko rati kusangana nayo dai nyika yedu yange yakarongeka taigona kusadzokera manje nyika yedu yeZimbabwe hapana mabasa
vanhu vari kuda kupinda muSouth Africa ava vanosanganisira vanhukadzi nevana uye vakawanda vave kutyira zvirwere mumwe mukadzi uyu akangoda kuzvidoma nezere kuti amai ndlovu vanoti kunze kwechirwere cheCovid-19 vave kutyirawo kupararira kwezvirwere zvemudumbu sezvo vanhu vave kuitira tsvina pose pose nekuda kwekushayikwa kwezvimbuzi zvakakwana
tikatarisa munombaiti kuti munopisa tiri kushayiwa mvura icho ndine vana vadoko chikafu mvura iyo munoshayirwa kutonesana naye ari kuita mudombo akutorutsa haatatambudzika isi kana tikapinda muline toshifitwa kanzipindai mune rimwe line
sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe muzvare Evanice Munando vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nematambudziko akatarisana nevafambi paBait Bridge kunyanya madzimai vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika
inyaya inosuwisa zvikuru sezvo tiri kuti sangano remadzimai dai madzimai haana kubatsirwa nechimbi chimbi kuitira kuti vaendeswe kunzvimbo yavo yavari kukwanisa kunge vari yezvino zvi covid isati yapararira pavari uyezve nyaya yeutano yatiri kuona sekuti vachanga vachisangana nayo tinoona sekuti pachaita zvimwe zvirwere zvingangomuka ipapo
munyori wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vanotiwo sangano ravo riri kukurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu nekukasika
pane njodzi yekuti chirwere cheCovid-19 chinogona kupararira pakati pevanhu vakaungana kuBait Bridge vari kutadza kupinda muSouth Africa uyezve pane njodzi yekuti panogona kuita maoutbreak zvinogona kuwanika vanhu vakaungana panzvimbo imwe chete pasina zvimbuzi zvakakwana kana mvura yakachena yakakwana yekuti vanhu vashandise
kusvika pari zvino hapana chati chataurwa nehurumende panyaya yedambudziko rakatarisana nevanhu vari paBait Bridge taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe asi patavabata vati vange vari mumusangano vange vavimbisa kupindura mibvunzo yatavapa asi vange vasati vaipindura pataenda pamhepo taedzawo kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana asi nharembozha yavo yange isingadavirwe sachigaro wekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari mumiriri wezanup f kumakonde muparamende vakainines paradza vati havana zvekutaura panyaya iyi sachigaro wekomiti inoona nezvemukati menyika nekudzivirirwa kwayo uye vari mumiriri weomuzingwane mudare reparamende valivine maihlome vati pachine dambudziko riri kubata vanotyaira marori
vekwedu vekuimmigration vakataurirana nekusouth african side kuti mabasa avo afambirane nekuti operating times ekusouth african side nekuZimbabwe side anga asingafambirani saka vanhu vainonotwa vachibva kuSouth Africa iye zvino izvi zvaanani kune vafamba nemotika diki asi zvematrucks ndiwo ari kudhileya nenyaya yekuti mapepa avo ndiwo ari kutunotsa zvinhu
bhodha reBait Bridge ndiro bhodha rinonyanya kushandiswa zvikuru nevanhu munyika dzemusadak uye kana bhodha iri richishanda zvakanaka panogona kupfuura vanhu zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti vanhu 25,000 pazuva bhodha iri harisi vharwe asi nekuda kwechirwere cheCovid-19 Zimbabwe yakaisa kefiu inobva nenguva dza6 manheru kusvika na6 mangwanani uko South Africa yakaisa kefiu inobva na9 manheru kusvika na6 mangwanani ndakamirira Studio 7 ndiri paBait Bridge ndini kudzana Sengi.
Makateerera kuStudio 7. Anemi muchirongwa ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19. Sangano reConfederation of African Football rabatanidza nhasi zvikwata zvichatamba zvese muCAF Confederation Cup umo Zimbabwe iri kumirirwa neFC Platinum. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chemuZimbabwe ichi chichatamba neAFC Jarafu yekuSenegal. Zvitevera mubatanidzwa yezvikwata makumi matatu nezviviri zvasara mumakwikwi eCAF Confederation Cup yaitwa nhasi masikati. FC Platinum ikakunda Jarafu mumitambo miviri inobudirira kupinda mumagungano emakundano aya umo munopiwa mari yakawanda kuzvikwata zvinokunda. Muteveri wechikwata ichi vaPeter Musindo vanoti mukana wekusvika munharaunda yemari zhinji uripo muchikwata chavo.
Mukana kuti tiende kuma knockout uripo.
FC Platinum ndiyo imwe zvikwata gumi nezvitanhatu zvakabuda muCup Champions League kudzika pasi muCup Confederation Cup sezvakatarwa nevanotungamira nhabvu muAfrica veCup ava. Mumwe mutereri wechikwata ichi muzvare Filipa Mugwazo vanoti mukombe weCup Confederation Cup ndewavo sezvo muConfederation Cup umu musina kunyanyooma seMuCup Champions League.
Makunda naye Confederation Cup aya haana kunyanyooma. Andi kuona tichikunda ini tikafana nedzine Champion League yoni iyo yanga yakaoma apa ndotoona kana mukombe wacho chitotora.
FC Platinum yakabuda muCup Champions League nechitatu yarohwa 4-1 mumitambo miviri neSimba Stars yekuTanzania. Makore maviri apfuura FC Platinum yanga ichisvika magungano eCup Champions League makwikwi akasvikwa mufinal neDynamos muna 1998.
Chirongwa chedu chanhasi divai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisa kudzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwese kwamuri pasi rose.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, olwesihlanu mhlaka 8 kuZibandlela 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
a new variant of a COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade sinayo. Ngakho ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama cases ethu azabe siyaphezulu.
Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha.
I-America ililizwe elokuthi ama-elections awula ngxabano ebakhona after ama-elections upresident yazisukela. Bona ama-protesters laba kade betshengisela sebethethe i-Capitol Hill, abanye saze sababona behlezi esitulweni sika-speaker. Awuzayi kwenzakala eZimbabwe.
Iningi lipha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika, abanye besithi kungcolisa isithunzi selizwe, abanye besithi lilemthetho yokulungisisa ingxabangxozale. Intatheli zindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpho Chinono usevotshiwe njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Babikwa abelitshumi lanhlanu 15 abantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kuphela. Lokho kukhuphele inani lasebebulewe lolu bhubhane lafika ku-446 ukuthi abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo kuphela bengamakhulu phose athoba munyemunye i-871. Kunje sebezinkulungwane phose ezingamachumi amabili asebehlolwe bafunyana belegcikwane leli. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lambili 12,083. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 liyalisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha olubikwa lukhona kwele-South Africa nakwele-Bilitane. Umholi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya eloba enkundleni yokuxhumana i-Twitter uthi inani labasindayo kulomkhuhlane lehleli vela kusilinganiso sokulikhulu ekhulwini, i-95% safika kumachumi ayisithupha lani, 64.7%. Abanye ngabathi bazithole belomkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19 kodwa behlolwe kabili, lokho bethiwa bamsulwa kodwa bagcine sebebhubha kutholakale ukuthi ngempela babulawe yiyo kanye i-COVID-19. Osekubangele ukwesaba ukuthi mhlawumbe lo mkhuhlane uyazifihla egazini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo ukuthi kanti vele kuyini okungabe kusenzakala ngaleli gciwane.
Kulezi zathu eziningi wayesile ma-COVID cases amaningi kobulawayo naseZimbabwe ngesikhathi lesi. Okokuqala, a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho-ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama-cases ethu azabe siyaphezulu. Okwesibili, ukuthi sisuka kuma-holidays abantu babuthene akade bekhona vele elizweni, abantu babuthene besenza ama-first of all shopping 24 December 2023, abantu bebehlangene etown begcwele bekungayenzi. Okwesibili, abantu bahlangana for ama-party, family gatherings, into esitshiyeneyo. Okwesithathu, samukele inani elikhulu sibili labantu kade bevela e-South Africa, kuyo njalo indawo esiyaziyo ukuthi iqalisele i-new variant lapha e-Africa sasesibalayo futhi kutsho ukuthi vele sesilayo lathi lapha eZimbabwe, but kuyikuthi asika-confirmi ngama-test. Kodwa inxa silandela i-behavior emkhuhlane kuyasitshela ukuthi inxa i-South Africa ibilayo, thina silobudlelwano obungako le-South Africa ngendlela zokuhamba kwabantu between the border, kutsho ukuthi lathi vele sesilayo.
Sike sabona kwesinye isikhathi inani nxa liphuma lokubana
khona kulabantu abahloliweyo asithi thina abangamachuma amabili 20 kodwa uze kuthiwa abalegcikwane le coronavirus bengaba ngamachuma amathathu 30 kona kuhlolwe abangu 20 kungakubangelwa yini lokho
bengingakakulandzeleli kanjalo kuma test lama results ethu oyekade siwathola kodwa mhlawumbe maybe indaba yokuthi ama results nxa iphuma silalawe siwabiza sithi ngama cumulative cases bese sifala lawo siwabiza sithi ngama daily cases cumulative sikhuluma ukuthi over isikhathi kumbe iviki kumbe kusukusela saqalisa sesilama cases amacha mangaki so for the week ayakwazi ukuthi engamachumi amathathu 30 kodwa for ilanga lona lelo sizuze only 15 ichumi lanhlanu ngakho ke ikho ekungaba yincazelo ebambekayo
lowo ngudokotela Rogers Makiko ingcwethi kwezempilakahle ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo abaphila ngokuthengisa bebedlala umacathelana labezomvikela lapho abahamba bethengisa besithi bengekela ukwenza njalo ngeke benelise ukuphila phansi kwe-lockdown ngoba uhulumende engabaphathisi ngokudla behleli okwenyanga yonke bengasebenzi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela osekuthiye iningi likhala ikakhulu abaphila ngokuthengisa bethi sebezabulawa yindlala hathi i-COVID. Ophila ngokuthengisa umnumzana Neva Bonde uthi sebehluphana labezomvikela ngoba kungavumi ukuthi baphonge uhlala bengasebenzi.
Lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasoja labantu kukhona. Na abantu wafuna ukuthengisa edorobheni nendawo abazithengisa zona nendawo zabo abazithengisa la maplace abawathengisa la wona so kathesi abantu bafuna ukuthengisa so abantu balenkani abantu bathi asifanisi ukuhamba ku-lockdown sipho ukuhlala ezindlini singaphume phandle sidinga imali yikho khona kutshengisa ukuthi abantu kathesi sebehluphana namapholisa namasoja.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Sibanda uthi kudinga ukubambisana phakathi kukahulumende labantu kulimpi hathi ukuhlukumezana.
Ngokubona kwami mbona ngani kumele abantu bebambisane ukuthi udubo lolu sisuke siphume kilo ngoba labantu abahleziyo ezindlini abantu bezimbabwe most ngabantu abazisebenzayo so lobu nzima so ukubupha amabhanti akufuni isikhathi eside ufuna so isikhathi esincane sona lezo nje kudlula so asazi njalo ukuthi kuzakuza ukuzasimisa ngapha kodwa ke hayi mina ngokubona kwami bonangani abantu kumele babambisane ukwenzela ukuthi siphume edubeni lolu masinyane.
Ophila ngokuthengisa uJotina Lusinga uthi bahlukumezekile ngoba uhulumende akabaphathisi.
Suke yaba nzima kakhulu kithi yona le manje sesingasayenzi lutho. Hey, impilo yaba nzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bondi esayithola kanye yona yayithe ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID of which le 600 yakhona ayilanto eyithengayo ithengise ngekeji yempuphu sokuphelele khonapho the rest kuzozibona ngapha ulandlu uyaloja and kube nzima kakhulu kube yi-challenge kimi kakhulu enkulu.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye njalo ophila ngokuthengisa uthi abasazi ukuthi benzeni.
Sokuya futhi enye lockdown yesi-2 leyi it's 30 days. Can you imagine 30 days asomalanga amancane yona iviki khonapha nginje so vele khonokho ukuthi uthengisa ucatha vele ende kunzima kubuhlungu in a way vele kunzima asonto vele ekhulumekayo lokuthi ungathini but hey sesizabona ngakho asazi ukuthi kuzavuleka nini but okwakathesi kunzima vele.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi bakhona uhulumende asebavumele ukuthengisa.
Nazelela ukuthi-ke nakube lombiko vele kuhulumende usithi wona abantu abathengisa izilimo emkambo bengasebenza banikwa indlela zokuthi ukuthi bathole ama exemption letters ngoba ukuthi basebenze bavunyelwe ukudlula lapho kula mapolice akhona. Yikho ke sibona ke abanye bevule bethengisa ngoba sebenzi lumza bathole lezo zincwadi. So ngaphela kodwa ngale mkambo ekhona abanye ngabavule ngabathengisa izilimo kuyinto esimukelayo ngoba abantu bethelezi babaningi kade vele bengasela abamba khona nxa sokuvuliwe kanjena sokulokuvelo sibili bazabe bephila bencedakala kakhulu. Siyabamukela khona okwenzakaleyo kodwa siyafisa ukuthi ngabe kuyavulwa mkambo yinye evalekileyo le abantu abangena khona phakathi kuthi eminyango laphana abantu bageswa izandla lapha bahlezi khona bathelana izikhala i-physical distancing nge-1.5 meters nozithi khona nomkhuhlane ongamenetheki. Sazama ukuthi sifuqe sibili ukuthi uhulumende anasilalele akulungise khona lokho.
IZimbabwe ingene kulanga lesine le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka lwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi. Kodwa abaphila ngokuthengisa bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi imali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpel Chinono sebochiwe njalo. UChinono ulobe ebulenjeni bokuxhumana beTwitter isithi amapholisa asezombopha phezu kodaba lokuthi ipholisa latshaya labulala usana olwalubelethwe ngunina. Lanxa usana lwatshaywa lipholisa kubikwa lungafanga. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala laye ulobe kuTwitter esithi amapholisa afuna ukumbopha phezu kodaba lunye. Kodwa belokhu engakabotshwa sisiya emoyeni. Ababili laba sebeke babotshwa bavalelwa esitokisini okwamaviki ambalwa. UZulu weZimbabwe upha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika. Abanye bathi kungcolisa isithunzi selizwe leli lona elikhangelelwe ukuba libe ngumzekeliso omuhle kwamanye amazwe omhlaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli bakamongameli Donald Trump wakele Melika babelokutshengisela okulodlakela behlasela isakhiwo sedale ephalamende esecapital Hill University. Bafuna ukubonisa amalungu edale ephalamende insolo yabo ngokuxilwa okwenziwa umkhokheli wabo ukukhetho olwenziwa ngolwezinyakenye. Lokhu kumangalisa abeZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika lona olwazakala ngokuqhutshwa ngokuthula langendlela ezibukekayo okumangalisayo. Ingcitshi echubeka ezombusazwe umnumzana Renard Kabisi usole kakhulu ukwenza kwabalandeli bakaTrump.
Esikubona lapha ukuthi ama-elections la ayenziwe America angani aseveze ungabi perfect okwama elections awe America isikhathi sonke lesithina besazumbe besitshelwa ukuthiwa iAmerica yililizwe elokuthi ama elections awula ngxabano ebakhona after ama elections upresident yazisukela. Kodwa sesibona nanga uTrump sihle wachange ukuthi hayi lakho langapha kuyenzakala njengalokho kwenzakala kubo Zimbabwe. Sibona ama protesters lawa debetshengisela sebethethe iCapitol Hill abanye saze sababona behle esitulweni sika speaker awuzange kwenzakala eZimbabwe. Kodwa uhle utshengise ukuthi ama problems anjengalawo asikho eZimbabwe uphi.
Umnumzana Mabutho Moyo webandla leZANU-PF na uthi okwenzakala kwele Melika akulani labo.
Ngizange amaZimbabweans asiphatheki kangako kumpumela yokhetho lweMelika kumbe kungena uTrump kumbe ngoBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba siyananzelela ukuthi sokube lama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera izijeziso lezo zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangene Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa-reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene obani.
Kodwa ingcitshi ecubungela ezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthi okumele iZimbabwe likufunde ngokwenzakala eMelika yikuba kule mithetho yokulungisa lapho ukhetho luthelwa phambaniseka.
Into enkulu esingayifunda ngendanye ngokwenzakala America ikuthi ukuthi idemocracy yona vele ifuna ukuthi ilize libe lama institutions aqinileyo akwanise ukuzimelela wodwa enze umsebenzi wayo engaphanjaniswa ngamuntu ngoba sibona ukuthi amadale awama states njengabo Georgia lawo Pennsylvania lapho kufakwe khona indaba ka mnumzana uTrump ukuthi hayi ngaqililwa ekubalweni kwamavoti bayilahlile indaba zakhe bathi azila bekungelazo i-evidence yokuthi lokho kwayenzeka sabona njalo ukuthi i-electoral college kumele ihlale mhla ka 14 December 2020 ihlalile yathi hayi umnumzana uBiden nguye owawinayo i-election leyo kwasuka lapho kwaya ku-Congress kwasuka lapho kwaya ku-Senate kanti sekumele ukuthi mhla ka 20 January 2021 sibone uMr Biden esiwa ngumkhokheli we-America
athekeli bakaTrump wasathele isakhiwo sedale lephalamende seCapitol Hill ngemva kokuchotshezelwa nguye esebenzisa inkundla zebulenjini ezigoqela uTwitter Facebook lezinye esithi bengavumi ukwamukela impumela yokhetho olwenziwa ngolwezi nyakenye uTrump unqotshe ukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats kodwa uyaphikisa impumela yokhetho lolu esithi waqilibezelwa loba nje kungela bufakazi abuletha entshelandaba obuveza lokhu ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje amapholisa eMelika sebophe abanye abangene esigodlweni sedale lephalamende lele Senate esakhiweni eseCapitol Hill eWashington DC kunje sokuhlolisiswa kungenziwa ngomongameli Donald Trump labanye bakhe ngalolu daba. Amalunga eHouse of Representatives asefuna ukwethesa umongameli Trump icala lokwephula isisekelo sombuso selizwe. Ake sizwe abanye bekhuluma ngalolu daba.
Na uJacob Mzini usembere ngalapha okwenziwe nguDonald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi kathi bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje umuntu lowo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphiswa ngesikhiwo kuthiwa nedetector ngakuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo lawo kusafika umhla ka 20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisise akuphindi futhi ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo khonapha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona ukwenzakala kwakhona esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungena umuntu ongawathathela lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labo manje bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela kungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi kuyathabisa kakhulu ukuthi wathi kakumi ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili wabala amavoti ngako kukela kithi ngakwama kwatshintshwa yonke into sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokrasi ikhona eMelika.
Lo okhulumayo ngukhethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisiboni isizathu sokuthi uyalelane akavume la yabeka into ngaphansi akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalo yena azafele khona hayi lokhu vele yikho kuyenzwa ukubulala ilizwe kubulala umhlaba siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama president ayalele ezihlalweni kugcina kungasela lutho umhlaba usuchabalele ilizwe selifile.
Igama ngumpumelelo mafu ngikhuluma ngisele uPane St. Lux. Hayi indaba kababu Trump eyenzileyo inhle kakhulu kodwa khona ngokwakho akutshintshi izwe laseMelika khona lokho njalo indaba yakhe siphelile futhi njalo uBiden mhla ka 20 usobale ukuthi uye White House ubabu Trump
yiko owayekwa lela phela kodwa ekugcineni ngakhona sizambona semiswe ezenkantolo sebotsho umthetho hayi vele uyangisile uyangisomhlaba
kwenzwe yimelika kuyinto embi kakhulu abalandeli bakaTrump bungamelanga bakwenze lokho ngoba phela imelika yiyo egqugquzela idemokhrasi so thina ngapha sizofundani kuzokazi leAfrika kwini sizokufunda nxa kuyibo sebesenza kanje
laba ngabanye abasithumele imilayizelo yabo kuwhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 ulakho la ukusithumela umlayizelo wakho kunombolo le. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 eZimbabwe kanye lokwenzakala eMelika okulokhu kulokufuthelana kuhlelo lokudedelana kombuso. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuza kuba lukhuni ukwenelisa ukubhadala umthelo wekhansili yaleli dolobho okhuphuka kulinyanga kulandela imvumo evela kuhulumende eyokuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olebhajethi eka-2021 olamabhiliyoni alitshumi lasithupha i-16 billion luqalise ukusebenza. Lokho kwenzakala uhulumende esanda ukupha njalo idolobho leli imvumo yokuthi lisebenzise uluhlu lwe-supplementary budget ekupheleni komnyaka odluleyo olokuxaxela leyo eka-2020 ngesilinganiso sokufika phose amakhulu amane ekhulwini i-372%, okutsho ukuthi ukukhuphuka komthelo lo kusezingeni eliphezulu. Uhulumende uthi usenike imvumo amakhansile amaningi elizweni ukuthi alandele amabhajethi lawa ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe njalo lizivalele ezindlini ngeziqondiso zikahulumende zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uchasisa inani lemali elingabhadalwa yizakhamizi ngenyanga.
Zombili ke i-supplementary budget ka-2020 le-2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimalini. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyonalinyanga kuzabuya ke kule jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kade vele beyibhadala kuzangezelelwa enye 372%. Namafitshane ke okade bhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangele ukuthi uzabhadala ama 950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo imali kade kumele ivele ibhadalwe kususela ngo-October kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December i-supplementary esingathi ngeyokungezelela kuze kuyephutsha umnyaka ka-2020. Kube sokusithi ke eka 2021 yayivele i 421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo ke abantu bakhangelele ukuthi phezu kwe 950 yon leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonoko futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu mbe kade uqhatshile endlini yomuntu umuntu lwana la usebuya usezokukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ngayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyikuthi enxa yohlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS kathesi hayi umuntu usezabuya kozokhwela enxa yakuthiye kubo 2000 ukuze la asaye lokuncane kokudla le muli yakhe. Incwadi zikajanuwari vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele ibhajethi ngoba u-2021 la ule mali yakhe. So lijoko elikhulu kakhulu abantu basebunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abangenelisi ukubhadala?
Ndiyakwazi ukuthi iningi labantu iningi lezakhamizi koBulawayo liyazisebenza kodwa kathesi kuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezalukazi lamaxhegu silazi intandane abayibabantu abathwele nzima ukuthi bathole imali imali le nga uyikhulunga sithi phose iphosti sondele ku 1000 RTGS nga ungathi uyayisebenza ubona ngantwa imali encane kodwa ukuthi uyithole ke imali enzima kakhulu uyithola kakhulu nga usebenza ngoba kanti imali yakho niya kuzayithatha ngathi njoba kade si abantu bonke bahlezi ezindlini akula umuntu ovunyelwa ukuthi zama zama lapha lapha abantu baku lockdown njoba vele kade singakhangela inani labantu ababhadalayo lutshwana kakhulu kuzoba njani ke nxa kuyikuthi imali siyengezelelo njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwerede bagcine bethathelwe impahla yabo esezindlini abanye njalo kulengozi yokuthi izindlu sezinga-attachwa sikhangela lokuthi kathi very service abantu abayitholayo kucity council kathesi kuyini amanzi abantu bazikhe emachibini esikhathini esiningi ma i-refuse collection kubuthwa kwezibi lakho kakukho so i-service versus imali okumele abantu bayibhadale kangantwa kakuhambelana.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le koBulawayo. Woza Friday kuliviki silomculi omdomo weRumba umdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama bephethe idlalade labo elitsha uNtungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Sasalela kakhulu echolocho sihamba lamaqembu achiyeneyo kodwa lamhlanje sizibiza sise Plum Tree kutichi kubuhe sesigabeni sakoHingwe lapho kudabuka khona umdawini leqembu lakhe leyizingwenyama bona abacula bekwele South Africa nanso inkemba esikanxa zonke njengokusichaza kwakhe umdawini
umdawini ungifana odabuka ePlum Tree esigabeni sakoHingwe sohamba leqembu lezingwenyama namhlanje sesithule idlalade lesithathu elinesihloko sithi sona Zothami Longa
Izalante leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi ebutheni bami ilihlo lempongo kanye lethi Zothami Longa. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani mtawini?
Abangathanda ukulithenga noma ukuxhumana nathi soshiya na iPhone number ethi yona 0655342492 calls noma WhatsApp siyatholakala laphana sikwazi ngcono ngezingwenyama.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalaleli siyabonga esikhathini ezinike sona ngokusilalela esiphinde futhi sicele nesupport kubathandi bomculo weRumba. Kuzindawo nezindawo sithi thina nisigcine nibe safe njengoba sekuDisemba kanje kuzifo ezisibhekele emhlabeni kusho ukuthi siyabonga kakhulu laphana sicela isupport ngenhliziyo ezivumayo bese ngiyivalelisa ngisho kanje
lisekhona la.
Uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leyizingwenyama ngale
Ele
tá linda cantando na laia.
singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla osekubangele abezempila kahle ukuthi becabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemifanekiso kamabonakude uHopewell Chinono usebotshiwe njalo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.